Kizukuta Anga Musuri Tishanu, Tishanu Chino, Pa Double Tree Hotel, the net business dinner, Mr. Fred Maneru, Pastor Renewals, Fred Maskat Maneru, then Saturday, Tine Business Expo.
Gungano iri rezim eksporakana kirachi kuvana ve Zimbabwe.
Gungano rezim expo rakanakira pakuti inhandare yemaZimbabweans ari kuno kudiaspora vakawanda nevakasiyana siyana. Vamwe vacho vanenge vachibva kune nzvimbo dzakasiyana siyana kumachikoro kwavo nekumabasa avo. Vapedza vese vari pabasa vomboonawo weekend yekutandara nemaZimbabweans vachidya chikafu chekumusha, mazondo, nyama, mimhanzi nezvakawanda wanda zvekundogona kufadza vanhu. It's a time kune avo vanoita business vauye vamboita mabusiness exchanges. Isu tiri veZim Expo Business Consortium. Saka our main mission is to incubate my businesses kuti vanhu varonda kuita business vaone pekutangira uye vanhu vekutaura navo nekubatana navo panyaya dzemabhizinesi. Munoziva kuti munhu akafamba yega munyaya dzebhizinesi anogona kutadza kusvika kwaanenge akananga. Saka Zim Expo is a platform that fosters business growth, business development kune vazhinji vakawanda kuno mostly maZimbabweans.
Vanenge vachida kuuya kugungano iri vanouya papi uyezve richatanga rini richipera rini?
Heta pakati pegurunga Gungano Radio Resume Expo meitika gore negore. Iro gore rino ra 2024 tiri kuitira Gungano Radio kuChicago kuIllinois. Tine kuri pakati nevanhu vari kuIndiana, vari muKentucky, vari kuMichigan nevari mumastates amwe ari pedyo anogona kusvikika. Saka tiri kuno kuChicago kuDoubletree Hotel iri kuOak Brook.